pane complications akati one day isosezim rights tangatiri kumamana kwakasiyana siyana tichi monitor zviri kuitika izvi pane zvinhu zvakati one day zvatiri kuona zvekutanga izvi tiri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemabyelections inyaya yekuti vanhu vazhinji havana kuwana mukana wekuregista muzarangarira kuti zvetu paya paaida kuita blitz vakabva vakanzura blitz vakazotanga kuregista vanhu mushure mekunge mabyelections aanaunswa saka zvinoreva kuti voters roll rakavhara for these byelections vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuregista saka ndowechimwe chezvinhu zviri kutishungurudza 2 weeks ago tanga tiri kumasvingo tichimobilize hedu vanhu kuti vaende kunovhota tikatosvikawo pamuzinda weregistration wacho wezeti takasvika nevanhu vedu na12 non tikaudzwa zvedu kuti vanoregista havapo saka tanga tine vanhu vanga vauya vachida kuzoregista kuvhota zvinongotipa an insight kuti nyaya dzekuregista kuvhota idzi dzanga dzakamira sei
zvimwe zvamuri kuona zvisina kunyatsomira zvakanaka ndezvipi
chechipiri chiri kunyanya tishungurudza inhau yezvi yemahungahunga atiri kunzwa pamusana pevoters roll kuti integrity yevoters roll tava nenguva tiri pasi pechirongwa chezimbabwe election support network tichikurudzira kuti zec ngavaite independent audit yevoters roll asi vanoramba vakanonyera zvimiti munzere saka panozoya maorganizations akaita sana pachedu kutiudza kuti voters roll rakakuvara pakati nepakati vari kufila an information gap semaziviro enyu kuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero yekuwana information zvikuru sei kana information inotibatsira to exercise kodzero dzedu saka nekuda kwekuti zec aisi kuteerera zvatiri kudaidzira zvekuti ngavaite independent audit yevoters roll kazhinji tinozoona vanhu vakutotambira zvinenge zvichibva kune avo vanenge vazvipira havo kuti vanoda kushandisa maresources avo kuita audit yevoters roll pane kugumbuka nekuda kwaizvozvo izvo vezec vanofanira kutokorokotedza macitizens vobva vatanga chirongwa chekuti vaite build confidence yet kuti aiwa paya pari kunzi pakati izvi ndo zvatiri kuita izvi ndo zvatiri kuita saka inyaya dziri kutishungurudza chechitatu tiri kunyanya tishungurudza inyaya yeviolence tichi munoona kuti kumidlands vanhu vakatorasikirwa neupenyu nekuda kwenyaya yeviolence tiri kuramba tichiona hate speech ichitenderera kumaelection campaigns tiri kuramba tichiona mapurisa vachiindasiya nemaelection campaigns izvi zvinokanganisa credibility yamaelections kumasvingo kwatanga tiri last week taitoona mapurisa vakadzipakata vachimhanyisa mazimota avo aya emvura nemurodhi zvinopa vanhu kutya maelections inguva yekufara kuti vanhu tawanawo mukana wekuti pfungwa dzedu dziiswe mupoto yekubika upfumi asi kana taakuona vanhu vaakudzipakata